manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 9 2018. Makaterera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inowedzera nzvimbo dzichavhoterwa uye inoramba mashoko ekuti yakapa ZANU-PF namba dzevanhu kuti ishandise mukufonera vanhu ichitsvaga kuvhoterwa.
Polling station akangoti wedzerei zvishoma nekuti takaona kuti isu vanhu vatakanga taregista vakanga vakati wandei. Saka nguva dzese kana tichienda kusarudzwa handimudzwa kuti vamwe vanhu vanotanga vacharara vari mumutsetse unenge uchitenderera uchigonyoroka ndobva taona kuti toita sei kuti vanhu vedu vasadi vasaswere kana kuti vachitsva nezuva kana kuti vachitonhorwa.
Bato rinopikisa raNational Patriotic Front kana kuti NPF rinoti nhengo yaro kudunhu remashonaland west yakapisirwa imba muchiitiko chinonzi chine chekuita nezvematongerwo enyika. Sangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinonyorera ZEC tsamba richida tsananguro pamusoro pekuti varayiridzi vachange vachibatsira musarudzo vachavhotera kupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. ZEC yakawedzera nzvimbo dzichavhoterwa uye yaramba mashoko ekuti yakapa ZANU-PF namba dzevanhu kuti ishandise mukufonera vanhu ichitsvaga kuvhoterwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati danho ravatora iri nderekuedza kuti mitsetse isareba musi wekuvhota uye vaita izvi mumatunhu ane vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota sezvo dzimwe nzvimbo dziine vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakanyoresa kuvhota. Amai Chigumba vati vakaita izvi vachitevera mutemo wesarudzo uyo uchangobva mukuvandudzwa uyo unovapa masimba ekuisa dzimwe nzvimbo dzekuvhotera.
Polling station akangoti wedzerei zvishoma nekuti takaona kuti isu vanhu vatakanga taregista vakanga vakati wandei. Saka nguva dzese kana tichienda kusarudzwa handimudzwa kuti vamwe vanhu vanotanga vacharara vari mumutsetse unenge uchitenderera uchigonyoroka ndobva taona kuti toita sei kuti vanhu vedu vasadi vasaswere kana kuti vachitsva nezuva kana kuti vachitonhorwa vari mumutsetse. Ndobva taona kuti tikatora vanhu 1000 tikati ndo vanogona kunyatsoenda vachinovhotiswa pakati pa7 dzemakuseni ne7 dzemanheru tochiti polling station yega yega inofanira kunge ine vanhu 1000. Ndobva taona kuti mapolling station atatinawo kune mamwe akanga aine vanhu 5000 vanga vakarejistwa kuvhota. Ndobva tavakamura ndobva tati kuite tumwe tumapolling station tudiki tunenge turi mukati mepolling station hombe tokuti panenge paine apa 1000 kuti makiyu edu asarebe.
Asi danho iri ratsoropodzwa nemutungamiriri weEconomic Justice for Women Muzvare Margaret Mutsamvi avo vati zvaitwa neZEC izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vagotadza kuvhota musi wa30 chikunguru pachaitwa sarudzo.
Ndiri kufunga kuti nyaya yekutongoisa mamwe mapolling station nepane time pane madays asara is an issue yekutongo create confusion amongst the electorate. Indiri kuziya pandakaregista ndakanoverifya ipapo ndikatonocheka voters roll ndopandongoziya. Saka kuzodzwa kuti ivai panoenda ikwakati zvaukonzeresa confusion zvinoita kuti electorate zvinoita kuti environment site free and fair.
Asa mai Chigumba vati hapana chinotadzisa vanhu kuti vavhote sezvo nzvimbo dzavaisa itsva idzi dzichange dziri parutivi pedzagara dzakanyoreswa nevanhu kuti ndipo pavachavhotera. Vaenderera mberi vachiti sekomisheni vakatotsvaga vanhu vose vachaita basa rekuvhotesa musi wesarudzo. Nzvimbo dzekuvhotera dzakaziviswa neZEC dzinosvika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe ane makumi masere neshanu mumawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nemashanu. Zvichakadai, amai Chigumba varamba kuti komisheni yavo ndiyo yakapa bato rezano PF nhamba dzevanhu dzairi kushandisa kufonera vanhu vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vanhu vakawanda vari kuti vari kufonerwa nezano PF. Panguva iyo ZEC yakaramba kuburitsa gwaro rine mifananidzo yevanhu.
Isi hatina kupa mapato ezvematongerwo enyika nhare dzevanhu kana kuti namba dzemafoni evanhu. Kana paine kwazviri kuitwa zviri kutotinetsawo tichatobatanawo neavo vane masimba ekuferefeta nyaya kuti tiferefete tione kuti vanhu ava mafoni namba evanhu vakawana kupi, asi ndoda kutaurira vanhu kuti havana kuawana kwatiri seZEC.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe kuti bato ravo riri kuwana manhamba evanhu kupi. Amai Chigumba vati havasi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota, vachiti gwaro rine mifananidzo yevanhu rinogona kupinda mumaoko asiriwo rikazoshandiswa zvisirizvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF, iro rinonzi riri kutsigirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, rinoti pane nhengo yaro yakapisirwa imba nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF nemusi wechishanu kuHurungwe East kuMashonaland West. Vari kukwikwidza vakamirira NPF munzvimbo iyi amai Sarah Mahoka vanoti vatsigiri vavo vava kugara vachityisidzirwa nevatsigiri vezano PF. Amai Mahoka vanoti kupiswa kweimba yavaSaipreni Kade Mukombe usiku hwechishanu uku kwakaitika mushure mekunge vavhundutsirwa nenhengo dzezano PF. Vanoti pakupiswa kweimba iyi usiku kwakanga kuine vana vakarara muimba iyi asi vakazopona nekununurwa. Hatina kukwanisa kutaura nevatauriri vemapurisa amai Charity Charamba pamwe navaPaul Nyati nezvenyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vanga vasingadairiwo nhare yavo. Asi mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vashora zvikuru mhirizhonga iyi muhurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Chokutanga, imba isati yapiswa masikati, anokwikwidza ari kuzano PF anonzi Masenda ari kukwikwidzana nemubati wechigaro chemadzimai kubato redu vanova mai Mahoka, anokwikwidza navo anonzi Masenda wekuzano PF. Akatanga avhundusira imwe nhengo yedu vari patimu yamai Mahoka vanonzi vaNyowani, vachivatyisidzira vachiti vanoda kuvarova. VaNyowani vakatoenda vakandomhanyara kumapurisa, vakamhanyara nyaya yavo paRRP namba 284-1621. Saka ndo zvakatanga zvaitika masikati echishanu. Then manheru ndo pakazoita kupiswa kweimba yavaSaipreni Kade Mukombe vanova futi nhengo yebato redu. Saka vaKade Mukombe vakaenda vakandomhanyara kumapurisa, vakapuwawo reference namba yavo 284-1620. Pane kudeployiwa kwakaita mawar veterans 65 muHurungwe East, kuchinzi iko endai mundovhiringidza kampeni yamai Mahoka, nokuti mai Mahoka ndivo vaita iya inonzi godmother yeNPF kuno kuMashonaland West. Saka nyaya yavapo ndeyekuti hurumende yava munangagwa. Hurumende yemunoziva kuti iripo zvisiri pamutemo, hurumende yemunoziva kuti ndeye musengabere, yadzoka kushandisa chisimba kutyisidzira vanhu kukanganisa makambeini ari kuitwa nepati yedu.
Ko, mapurisa ari kuti chii?
Hatisati tanyatsokuwana feedback yakakwana. Chiripo ndechokuti takavaudza takamhanyara, ndakupai mareference number ayo, asi hatisati tawana feedback yokuudzwa kunzi vakazviita ndivanani. Tichiri kumbovapawo nguva kuti vaferefete, asi tine tarisiro yokuti kana vakaita basa nemazvo, mhondi idzi, nhubu idzi dzinofanira kubatwa, dzosungwa dzoendeswa kumatare edzimhosva dzotenherwa kure nevanhu nekuti havasi vanhu vakaita seava inhubu dzinofanira kunge dzakachengetedzwa kure nevanhu.
Muri kuona here mhirizhonga iyi ichimukanganisa pakutsvaga rutsigiro?
Baba, kana vanhu vatopisirwa imba vanhu kutaura kuti vanhu vaakutotyisidzirwa, hapana chakanaka chinobuda kana pane vamwe nerimwe bato vanofamba vachipisa dzimba dzeavo vasingawirirani pfungwa navo panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinhu zvinoshingurudza, zvinhu zvinodzosera kumashure, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinoita kuti vanhu vasasununguka kuita sarudzo dzekutsvaga munhu achavamiririra mune zvakanaka.
Mutauriri webato reNPF waJelas Mavarire vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti achaendesa mapepa kumatare edzimhosva mangwana, akamirira sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iro rinoda kuti ZEC ipe vadzidzisi vachange vachishandira komisheni iyi munguva dzesarudzo mukana wekuvhota kunzvimbo dzavanenge vachishanda vari. Gweta riri kufambisa nyaya iyi vaDanford Alemani vanoti ZEC haina kupindura tsamba yavakanyorerwa neAtuz mwedzi wapera maererano nenyaya iyi, zvinoreva kuti zvakakonzera kuti sangano iri riende kumatare kuti nyaya iyi inzwikwe zvechimbi chimbi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaHalemani kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Tinokonfirma kuti takawana mainstructions last week nemusi weThursday kubva kuAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vachitaura ivo vaive kuti mamembers avo ari kuda kudeployiwa as polling officers in various places across the country. Unfortunately, vakaita establish that pane vamwe vakawanda zvikuru vachadeployiwa kunzvimbo dzavasiri registered, zvinova zvichaita kuti vasakwanisa kuvhota. Saka vane tsamba yavakanyora ivo kuZimbabwe Electoral Code musi wa4 July 2018. Pari zvino tsamba iyi yanga isati yawana mhinduro. Isusu takazonyorawo tsamba musi wa6 kuZEC tichiti tsamba yamakanyorerwa isati mareplya, tipeiwo tsamba iyo. Kana musina, isusu taakumhanya kukoti nokuda kwokuti kodzero dzakakosha dzemamembers eclient yedu dzingangotsikwa tsikwa kana tikasaenda kukoti, kana kuti nini mukasanyatsobuda pachena kuti muda kuti muvadeploy sei.
Makatoendesa mapepa enyu kumatare here kana kuti hamusati?
Kutaura kwandikuita kuno kuti kutodrafta agent chamber application yandinofunga sekuti tichaifaira kukoti mangwana.
Saka ZEC yange aisina kumboronga kuti maticha achaishandira pasarudzo akwanise kuvhota vari kwavanenge vachishandira ZEC vari?
Kutaura kwandakaita nemaclients nevamiriri vemaclients vakauya kumaofisi kwedu last week, vaitaridza kuti havana zvavanoziva nezvirongwa, zvinova ndizvo zvakatozivisa kuti ivo vachimhanya-mhanya kuti vatrae kumiririra mamembers avo, nokuti mamembers avo ndo vakanga akurutyisa kuti kwavangangodeployiwa kungangova kure nekwavakarejistira kuti ivo vagovhota. Saka vaitotyira kuti vanokwanisa kutadza kuvhota. Pamutemo, vanhu veZEC vaifanira kunge vakataura within 14 days after nomination, vaifanira kunge vakataura ivo kuti zvichafamba sei kuti vanhu vachadeployiwa kunzvimbo dzavasina kurejista vagovhota.
Kana zvamuri kuda zvikasafamba zvichaitwa sei?
I think zvinenge zvaakungova kune umwe noumwe individually kuti unokoshesa kuinda kundoita polling officer here kana kuti unokoshesa kuvhota. Saka panenge pakaoma asi, so zvinokwanisa kupesera zvakuitika zvekuti vanhu vanokwanisa kungotsudza kuti regai tiende hedu, nokuti totya kuti tinozonzi takaramba kuteredzera a law of instruction tikazodzingwa mabasa, kana kuti tirigai tiende futi nawo kana ka 20 cents katinowanawo pamusoro ikako kanobatsira kuti tiraramise mhuri nekwakaita zvinhu munyika muno. Saka pakaoma. Ndo the long and short of my answer.
Vanga vari gweta riri kumirira sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaDanford Halimani vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Nengo dzebato reMDC Alliance dziri kuvimbisa kubvuta dunhu redhorobha remasvingo iro rakatorwa nezano PF musarudzo dza 2013 dzichiti chigaro ichi ndechebato ravo kubva pakatanga musangano wavo MDC kukwikwidza muna 2000. Mutoro wedu Naugandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumira MDC Alliance musarudzo dzeparamende vaJacob Nyuka Nete vanoti rwendo runo havasi kuzorega ZANU-PF ichivatorera chigaro chavo. VaNyuka Nete vanoti pasarudzo dzemwedzi uno ivo nevatsigiri vavo havasi kuvata vachifamba vachipinda mudzimba umo vari kutsvaga rutsigiro muvanhu kuti vasatorerwe chigaro ichi.
This time siti ranga ratorwa neZANU-PF but ranga ragara riri redu. Saka kuritora tinoritora because isiti redu tine support base yakasimba muno masvingo eben. Saka vanhu vari kugamuchira stereki because munhu akanga aritora wekuzanu PF haana kuzowanikwa. Saka iko zvino tava kuritora isusu vanogara muno masvingo eben. Strategy is very important yatiri kuita, tiri kuita door to door campaign. Ende tiri kupinda mudzimba tichinokira vanhu tichionana nevanhu tichitaura nevanhu vanhu vane maconcerns avo ende tiri kuaddressa maconcerns zvimwe zvavanenge vachitya zvavanovhunduka zvavanodini saka tiri kuaddressa maconcerns nekuita door to door campaign.
VaNyuka Nete vanoti kubva musarudzo dzeparamende za 2000, 2005 uye 2008 MDC yaingokunda ZANU-PF mudhorobha remasvingo asi zvinhu hazvina kufamba mushe musarudzo za 2013 izvo dzakaona ZANU-PF ichikunda. Umwe wevatsigiri MDC Alliance anga achifamba nevamwe mudzimba mumusha wekwaMajange nhasi muzvare Ruth Mapie vanoti vari kutaura nevanovhota mudzimba achivavimbisa kugadzirisa nyika nekudaro vanotora dhorobha nemakanzuro ose ari gumi.
Posa takabata tiri kutora nekuti vanhu vari kuda president anoziva Mwari. Taneta nokutongwa 38 years tichitongwa iko zvinoti akuda mutungamiriri. Kumakansela uku tagara tiri kutora ubva ward 1 kusvika ward 10 nokuti patiri kutaura nevanhu vanhu vari kuzvigamuchira. Vanhu vava kudawo mabasa vari kudawo mari muhomwe. Pana MP ndizvozvo vanhu vari kuti tinaye Nyuka Nete ipapo.
Vavasi venyu Chimombe vari kumirira MDC Alliance kuward 6 musarudzo dzemakanzura vanotiwo vanotarisa kukunda zvine mutsindo vachiti vari kushanda nenhengo yavo iri kukwidza musarudzo dzeparamende kuti vakunde vose uye nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa.
ZANU-PF kungotaurawo separate in existence, but as for my elections, ZANU-PF has lost elections ever since. Hapana pawakamboina election. Saka they can't expect to be winning now, especially kana vapa approach yavanotaura kuti it will be fair, credible and free. Tiri kushanda usiku namasikati kushanyira vanhu kutaura navo one on one door to door campaigns chivapa mapepa edu chivakumbira kuti vara vatipe support.
Asi vari kumirira ZANU-PF masvingo eben vaBernard Taguma Mazarire vaudza Studio 7 parunhare kuti chigaro ichi hachisi kufa chakadzokera kuMDCT vachiti vanochidzosa kubato ravo. VaMazarire vanoti vari kutsvagawo rutsigiro rwakasimba uye vachishandisawo nzira iri kuitwa neMDC Alliance yekupinda mudzimba. Asi sachigaro wevechidiki muMDC Alliance masvingo vaPeacemaker Mapope vanoti ZANU-PF yakatora chigaro muna 2013 nekubira nekudaro vechidiki rwende runo vachachengetedza mavhoti evanhu kuti asabiwe kana kuvhota kwapera.
Chichareva tikunde muno mudhorobha remasvingo kutanga tambosimba pakuti tiprotekte vhoti yedu. Maprotekta atinoita ndokuti zeki inofarira kuita zvinodiwa navachamisa. Kana isina kuita izvezvo tichafosa semayuthi kuti zvidi zviitike izvezvo nokuti generation yedu ndiyo iri kungobiwa ende tiri kutongopera tisu mayuthi iwo madhara nematumbu. Saka tichatofosa kuti zvidi zvibude saizvezvo tichigwira zvakasiyiwa zvagadzirwa navatsvangirai kuti titore power yesvechidoko. Saka tichatomomira navachamisa zvakasimba.
Mubatanidzawo MDC Alliance unotiwo mutungamiriri wavo vachamisa vachakunda zvine mutsindo masvingo uye vanotarisira kuti vachagadzirisa upenyu hwevanhu vakange vaondongwa neZANU-PF. Kunyange kune vakwikwidzi makumi maviri nematatu pasarudzo yemutungamiriri wenyika, vazhinji vanoti makwikwi chaiwo ari pakati pavachamisa nemutungamiriri weZANU-PF uye ari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeThailand vanoti vamwe vakomana vana vasvika zvakanaka kuchipatara mushure mekununurwa kubva mubako ravakanga vakavharirwa nemvura kwemazuva anodarika masvondo maviri. Ofisi yemutungamiri wehurumende muBritain inoti gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaBoris Johnson vasiya basa nhasi pakati pekusawirirana kwedare remakurukota pamusoro pekubuda kweBritain kubva mumubatanidzwa weEuropean Union. Chando chiri kurova munyika yose, icho chinonzi chakwidza hamba muti, chinonzi chiri kukonzera zvirwere zvakadai sezvemabayo kunyanya kuvana vadiki. Izvi zvaita kuti vana chiremba vayambire vabereki vane vana vacheche kuti vapfekedze vana vavo zvinodziya panguva ino. Chiremba vanoshanda kuchipatara cheparirinyatwa Dr. Edgar Munatsi vanoti uwandu hwevanhu vakuru pamwe nevacheche vari kushanyira chipatara ichi vabatwa nezvirwere zvinokonzerwa nechando huri kukwira, asi vanoti hunokwanisa kudzikira kana vanhu vakakwanisa kuzvidzivirira kubva kumhepo kuburikidza nekupfeka zvinodziya uye kunwa zvinhu zvakadai setsangamidzi. Ngatinzwei hurukuro yavaita Namafilas muhlanganyauye weStudio 7.
Pane zvirwere zvakati zvinogona kubata vanhu zvichikonzeswa nechando zvinowanika nguva inoi, asi vanhu tinonyanya kutyira munguva yakadai yavana vechidiki, nekuti vana vechidiki ndo vane miri isati yanyanya kusimba. Vanoita zvirwere zvakawanda zvakafanana nemabayo kunyanyanyanya, ndo atinonyanya kutya. Mabayo anogona kutoita kuti munhu ashaikirwe neupenyu kana akabatwa nemabayo munguva yechando kudai. Uyezve nematansils anowanyanya futi nguva ino yechando, nemabayo anobata futi even vanhu vakuru vanokwanisa kubatwa nemabayo nekunge vapidzwa nechando chakanyanya seri.
Munokurudzira kuti kana munhu achifungidzira iye kuti ane mabayo anofanira kuita sei uye zvaangazvizive sei kuti atobata nemabayo?
Kana muri muvana vadiki kazhinji, mwana anenge aita mabayo vanenge vari pasi pegore, vazhinji vacho vanooneka nekusemeruka, semera pamusoro vachisemera achifema achigomera. Ivavo tinokurudzira kuti kana mukange maona mwana achidaro, zvakakosha kuti vamhanye kunoonekwa kuchipatara, kungava kukirinika kana kuhospital chaiko kunoonekwana nachiremba. Kuvanhu vakuru zvimwe chetezvo, kazhinji zvinowanzotanga zvichita sekuvaviwa pahuro apa kana kudzwa mabayo muchipfuwa musinyaya kurwadza chaizvo kazhinji, kana kuti munhu karara nedivi onzwa divi racho iroro nyaya kurwadza. Iwayo zvinogona kunge ari zvimwe zvekunoradza kuti munhu aita mabayo. Takadaro ipapo ndipo patinokurudzira kuti vanhu vaende kuchipatara kunoonekwana nachiremba.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji vachiri kumba kuzvidzivira kuti vasawanikwe vachizobatwa nezvirwere zvinokonzerwa nekutonhora?
Kunyanya kuvana kunoda kuti vanhu vana vabereki vavo vaite kuti vana vari patonhovo nguva dzese. Vana vapfeke zvinodziya, tinoziva kuti vana vanenge vachida kutambira panze, asi zvakakosha kuti vana vagare mudzimba vachipfeka zvinodziya, majuzi nezvimwe zvinovhara muuromo kuita kuti chando chisapinda. Uyezve vanhu vakuru zvimwezvo kuita kuti vadziye. Uyezve munguva yechando tinokurudzira kuti kana kuri vanhu vakuru, kune zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kungowana nyore nyore zvatokwanisa kudya zvakafanana nematsangamidzi kana nagaliki, zvekuti dzimwe nguva unogona kusanganisa izvozvo nemuputugadzike kana mutii yatinomwa. zvinoita kuti mwiri yedu ikasire kurwisana neutachiona unokonzeresa zvirwere zvinowanika muchando.
Muri kuona pane uwandu here hwevanhu vari kuuya kuzvipatara vachitariswa zvirwere izvozvo zviri kukonzerwa nechando?
Uwandu huripo hwakatoti nyanyei kunyanya muvana vechidiki, sekutaura kwandaita kuti vana vechidiki vana mwiri yavo inenge isati yanyanya kusimba. Vana vechidiki vari kusimbirwa kunyanya nematansels, kunyanya nemabayo. Munguva ino tachikuona vanhu vari kunyanya kuwanda kuuya kuzvipatara kuzorapwa zvirwere zvakataura izvo.
Avanga vari Dr. Edgar Munatsi Chiremba vanoshanda kuparare Nyatwa Hospital vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo. Hapana shanduko yati yaitika pamamiriro eCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kutanga kwemitambo kwapera masvondo maviri ezororo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yaramba yakatungamira makundano aya nemapoints matanhatu kunyange hazvo yakarohwa pamusha 2-1 nezePC Kariba iyo iri kurairidzwa naGodfrey Tamirepi aimbotambira Hwange pamwe nemaWarriors. Mukaha wemapoints matanhatu pakati peFC Platinum neNgezi waramba wakadaro mushure mekunge madamburo yakarohwawo zvekare 1-0 neHerentals College, apo Ngezi Platinum Stars yakashanya muHarare muNational Sports Stadium. Zvichitevera kuita mangange kwakaita Chicken Inn neDynamos 1-1 muRufaro Stadium nezvakaitwa neCapes United, apo yakatadza kukanda zvibodzwa mumangange ayo e0-0 neHarare City. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 44 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Triangle 32 points, Chicken Inn 31 points. Chimwe chikwata chine mukurumbira Highlanders yakateverawo munzira yeFC Platinum neNgezi, apo yakarohwa 1-0 neBlack Rhinos. Murairidzi weBlack Rhinos Hebert Maroa anoti ari kufara zvikuru nekutora mapoints ese matatu, achiwedzera iye kuti vanga vachifanira kukanda zvibodzwa zvakawanda achitarisa mikana yavakawana.
Chikamu chekutanga taona mikana yakawanda yekuti tikwanise kugohwesa, asi zvinowanika munhabvu. Chatakwanisa ndiri kuti tagohwesa chibodzwa chimwe chete, asi takwanisa kuita sei kutivo vasagohwesewo.
Maroa anoti chinangwa chavo ndechekupedza vari pazvikwata zvina pamusoro-soro petafura yePremier Soccer League panopera mwaka uno.
Kutasa kwatakaita ndinoona nematambiro kuti vakomana tikakwanisa tikaramba chitamba zvakanaka tinofanira kupinda mutop 4.
Blake Rhinos yave pachinhano chechitanhatu. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Mutare City Rovers 0 Nichrat 2, Blauwe Chiefs 0 Yada 1, Chapungu 1 Blauwe City 0, Triangle 5 Shabani Mine 0. Zvikwata zvina zviri pasi pasi petafura ndeizvi: Chapungu 16 points, Blauwe City 14 points, Mutare City Rovers 14 points, Shabani Mine 13 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa danho rezeki rekuwedzera nzvimbo dzekuvhotera pamwewo nenyaya yevachavhota vari kunze kwenyika kana kuti postal voting. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zeki inowedzera nzvimbo dzichavhoterwa uye inoramba mashoko ekuti yakapa ZANU-PF manhamba evanhu ayo ari kushandiswa nebato iri kufonera vanhu richitsvaga rutsigiro. Nhengo yebato rinopikisa reNPF kumashonaland west inopisirwa imba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.